Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kukadzi 8/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
And 2 years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much, and today COVID no longer controls our lives.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika mavo, kana kuti State of the Union Address.
Aiwa, isusu tazvezva zvataurwa nevaBiden anova uyo president wedu, vachitaura kuti tinofanira kubatana, tinofanira kubatana nevanhu vese vemaRepublicans, shamwari dzedu dzemaRepublicans. Tirambe tichishanda pamwe chete sekushanda kwatanga tichingoita in the last Congress, saka ticharamba tichingodaro.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro pemashoko aturwa navaBiden nhasi. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi The Brandhurst Foundation rekuLondon inoti vanhu vakawanda vakapindura mibvunzo yaro vakati vachavhotera mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika mavo, kana kuti State of the Union Address. VaBiden vabata nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzezveupfumi, kurwisa kwakaitwa chirwere cheCOVID-19, uye zvakanakira kuti mapato maviri eDemocratic Party neRepublican Party aite mushandira pamwe. Akandike kutanga vaBiden vachitaura paurongwa uhu, mutauriri weParamende Areva Kevin McCarthy ve Republican Party vave panyanga. Blessing Zulu anotipanyaya inotevera.
Pange pachitaura vaBiden, kumashure kwavo kwange kuine mutevedzeri wavo amai Kamala Harris uye mutauriri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy. VaBiden vati America inyika yakavakwa nekutsungirira zvikuru munyaya yematambudziko. Vati makore maviri adarika, nyika yeAmerica yanga yaparadzwa nechirwere cheCOVID-19, asi iko zvino yakwanisa kukunda nekuwanisa vanhu mabasa.
Well, the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine. We've broken the COVID grip on us. COVID deaths are down by 90%. We've saved millions of lives and opened our country back up.
Vavindisawo kudzikisa mutengo wemari yekutenga mishonga yekurapa vanhu, vachiti inodhura zvakanyanya muAmerica kudarika mune dzimwe nyika pasi rino. VaBiden vanotiwo donzvo ravo guru nderekuti vanhu vawane mabasa, uye vanoti vabudirira kuita izvi.
2 years ago the economy is reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in 2 years than any president's created in 4 years because of you all, because of the American people.
Vakurudzirawo kubatana pakati pebato ravo remaDemocrats nerinopikisana navo remaRepublicans, vachiti hapana chinovatadzisa kuita izvi.
We're the United States of America, and there's nothing beyond our capacity if we do it together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
VaBiden vashorawo nyaya yekurayiwa kwevanhu vatema nemapurisa emuAmerica, vachiti hapafaniri kuita rusarura. Vatiwo zvakakosha kuti pave nemutemo unoomesera vanhu kutenga pfuti, vachiti kungobvumidza vanhu vose kutenga pfuti ndizvo zvave kupa kuti vanhu vakawanda varambe vachipfuurwa. Panyaya yeUkraine, vaBiden vati nyika yavo icharamba ichiitsigira muhondo neRussia.
And Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine.
Vativo havasi kuzoregedza China ichiita madiro aGeorgia panyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi kana dzekudzivirirwa kwenyika. vati hapana munhu anofanira kubheja achiti America inokundwa. Papedza kutaura vaBiden, governor wekuArkansas amai Sarah Huckabee Sanders vebato remaRepublicans vabva vapawo maonero avo vachiti vaBiden varungoita agudzira mukanwa nekuti zvino hazvina kumira zvakanaka muAmerica uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Amai Sanders vashorawo vemaDemocrats vachiti vanokonzera kusabatana nenyaya yekuda kumanikidza vanopikisa kuita zvisingaenderane nemafungiro avo. Pasi pebumburo remitemo reAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kamwe chete pagore kuti ature kunyika mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mukuzeya mashoko avaBiden zvikuru panyaya yekubatana, tabatana nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change, muzvare tafadzwa Matinenga.
Aiwa, isusu tazvinzwa zvataurwa nevaBiden anova uyo president wedu, president wemuno muAmerica, vachitaura kuti tinofanira kubatana, tinofanira kubatana nevanhu vese vemaRepublicans, shamwari dzedu dzemaRepublicans. Tirambe tichishanda pamwe chete sekushanda kwatanga tichingoita in the last Congress, saka ticharamba tichingodaro.
Makatarisawo chikumbiro chaaitwa ichi navaBiden kumaRepublicans chekuti vashandidzane pamwe chete, munoona maRepublicans achitambirana here nemashoko avaBiden?
Hongu, ndinoona zvichiita nokuti zvinhu zvagara zvachingoitika. Pane mitemo yakawanda yakaita pass through muno muAmerica pakunze pekubatana kwemaRepublicans nemaDemocrats, kunyanyisa pavakauya into his presidency. Takaona kuti nemaby-elections akaitwaya, takaona kuti maRepublicans akateerera, akaona kuti zviri nani kuti washande vachisimudzira muri yedu isusu muri maAmericans.
Ndopedzisira ndichitarisawo kuti hatingangoregi kutaurawo nezvekumusha kuZimbabwe uko. Munoonawo chinhu chakadai chichigona kuitika here kuZimbabwe chekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe anogonawo kutaura achikumbirawo vemapato anopikisa kuti vashandidzane semutoo uri kuitwa navaBiden?
Mashoko ataurwa naBiden mashoko akanaka, ende mashoko atinotaridzirawo kuti vamunangagwa vakwanise vachimataurowo, vachikurudzira kuti vanhu vabatane, vanhu vashande pamwe chete. Right now tiri munguva yemaelections, tinoda kuti vanhu vaonekwe vachikwanisa kusarudza munhu wavanoda, vachisapota munhu wavanoda, vachikwanisa kukampena pane murunyararo pasina kurwisana. Saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende yedu ikwanise ichikurudzira, ichikwanisa ichiona kuti zvonechi munhu wese akwanisa kusapota bato raanofarira, uye kuti mainstitutions akaita sana na ZEC nethe judiciary, mapurisa wese vakwanise vari independent, tirespekta maofices avo. Izvo zvese izvi zviri zvinhu zvinotungamirwa naPresident. Saka zvinhu zvatinotarisirawo kuti president wedu vakwanise vachitaurawo, vachikurudzira.
Nhengo yeCitizens Coalition for Change, muzvare tafadzwa Matinenga, vachitaura vari parunare vari muVirginia kuno kuAmerica. Tabatawo nhengo yeZANU PF vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaBiden ekukurudzira mushandira pamwe kwemapato muAmerica.
Tingati mashoko avaBiden mashoko akanaka, nekuti mashoko ekuvaka anoda kubatanidza America, kuti kunyange zvava nemapato maviri makuru anopesana mune zvematongerwo enyika, mashoko avo ndekuda kubatanidza vana veAmerica nevatungamiriri vayo kuti vadzokere kushandira mhuri yeAmerica pamwe chete, sezvavari kutaura kuti zvinhu zvagara zvichiitika munyika yeAmerica, kuti maRepublicans nemaDemocrats kana zvasvika panyaya yekuda kuseva kana kuti yekuitira basa vana veAmerica, vanombosiya zvekupopotana kana zvekupesana mupfungwa voshandira America sezvavakatumwa nevanhu. Saka tinoona kuti mashoko akanaka zvikuru kwazvo iwayo.
Ndotarisawo kuti iro shoko rekuti vaBiden vanoti kumaRepublicans dai taashandidzana pamwe chete zvakanaka, munoona iwo maRepublicans achitambirana naro sei?
Tione vatungamiriri vemaRepublicans vachitambira mashoko aya mune zvakanaka, kunyanyanya vamuspika kana kuti mutauriri wedare reparamende yekuno yeCongress vamakati ava. Tinoona sekuti vane daka guru chaizvo nemadhemokrats vachitarisa kuti vava nemakore akawanda vachiedza kupiwa chigaro ichochi ichi zvichiramba, uye mukaona mapolisi kana kuti zvavari kutaura kuti ndo zvavakananga semutauriri wedare, zvinhu zvekuda kuti vakwichidze zvavanofunga ivo kuti madhemokrati anga asingaite zvakanaka. Saka hationi vamakasi vachizvitambira. Kunozoitawo vamwe vedivi remarepublicans vane pfungwa dzakasununguka dzakanangana nekushandira mhuri yeamerica. Tichaona ivavo vachitambira mashoko avabiden vachiedza kutambanudza maoko kuti vasangane pakati nemadhemokrati vachishandira america. Asi sezvandataura, handione vamakati semutauriri nevamwe vari mudhuze navo havanonyanya kutsigira vatrump zvikuru kwazvo nechikwata chavo. Hationi vachitambira ruoko rwavabiden.
Tingaonewo here kuzimbabwe zvichiitika zvakadai zvitoti semuenzaniso vamunangagwa vachiisa woruoko kunana vavanavachamisa nevamwe kuti huyai tishandidzane pamwe chete tirege kurwidzana rwidzana, munoonawo zvichiitika kwedu izvi?
Vakuruka vanoti gudoguru petamuswe kuitira kuti vadiki vagukutya nekukuremekedza. Saka zvinhu zvakakosha kuti senyika yezimbabwe tidzidzewo zvinoitwa nedzimwe nyika. Zvinogona kuitika kuti vamunangagwa kana vakateererawo zvinobva kune vamwe nezvipangamazano kuti aiwa izvi zvinogona kuitika. Ndo zvinounza runyararo, ndo zvinounza pindutso, ndo zvinounza kuvakwa kwenyika nekubudirira kwenyika. Nyika haibudirire kana vana venyika ivi vari kurwisana vasingafambi pamwe chete. Hongu tinogona kupesana mukufunga pane zvematongerwo enyika, asi tinofanira kuziva kuti sevatungamiriri vese vanosarudzwa kuti vavake nyika vachitungamirira mhuri yese yezimbabwe zvisinei kuti ndevekudivi ripi rezvematongerwo enyika.
Nhengo yezanu PF vafrank Guni vachitaura vari parunare vari muno muMaryland. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vanoti vaBiden vanofanirwa kuzvirova dundundu nekuti vakwanisa kuwanira vanhu vemuAmerica mabasa mushure mekunge pasi rose rambovhiringwa nedenda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
vaBiden vari kutaura ivo kuti zvirongwa zvavo zvizhinji kubva vachipinda pabasa makore maviri apfuura, pamwe chete nokuzosvika pamaelections gore rinotevera iro, kuti zvinangwa zvavo zvazvakanangana nokubudiririsa upenyu hwavanhu vomuAmerica vachizvienzanisa ivo nenguva yavatrump neimwe nguva yamarepublican. Achatonga kuti aiwa ini ndichange ndakatarisa plus pandakangopinda ndakapinda ndakanangana nokutarisa upenyu hwavanhu.
Pane zvavakwanisa kuita here zvinafundo? Muromo hauzarirwi nerwizika.
Tiri kuona kuti mabasa ariko ndo anenge achida vanhuka, zvikare ivo vari kuratidza kuti vachashanda nesimba chaizvo kuzama kupedza matambudziko ari muAmerica munomu, angava kukwira kwezvunhu zviri kukonzerwa nehondo imwe iri kuUkraine iyo, angava zvikare mamatambudziko vaya vanouya vachijamba bhodha vachiuya kuAmerica vachibva kunana South America, uku vatingatisi vanenge vanotsvaka mafuro manyoro. Asi zvese izvo zvinenge zvakanangana nokuti upenyu hwavagari vomuAmerica hubudirire.
Asi pane zvirongwa zvikuru here zvatingati vakwanisa kuita vaBiden kubva zvavasarudzwa muzvinafundo womasocha?
Vane mutemo mukuru wemari zhinji chaizvo wakabudirira gore rapera iri, wokuti vagadzurudze angava marodhi, angava maairports, angava zvamaindaneti zvinamabhiriji muAmerica umu, kuti iko zvese zvinge zvapambira muAmerica zvavandudzwa zvose kwese kunogara vanhu kune kwana maindaneti. Saka vari kuzvitaura kuti handiti muri kuona zvandaitaura zviyeizvi, ndizvo zvina mabasa ari kudai kusumuka nembiri kudarika tingatiisi imwe nyika yose yapasi rose.
Asi kana tiri kunzwa Mai Huckabee Sanders vachitiwo hapana chekupemberera apa pane zviri kutaurwa navaBiden, nekutiwo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, zvinhu hazvina kunyatsogadzikana munyaya dzezveupfumi muAmerica macho.
Hongu vamarepublican vanogona kudero vachinge vachitarisavo makwiri ari kuita peturo, makwiri ari kuita dhiziri, zviri kuzenge zvichikwira kwidza zvinhu muAmerica, asi vaBiden vanokona ivo kuti aiwaka handizvo handizvo chete zviri kuitika muAmerica chete, zviri kuitikawo kune dzimwe nyika. Chikonzero chokukwira kuri kuita zvinhu ikokoko muAmerica inyaya yehondo.
Hondo ipi zvevamasocha?
Yokuukraine inozikamwa nomunhu wese, asi tinoziva kuti suka inguva yamaelection ari kugore nouyeyo vamarepublican vanopfiza avo vachizama kusvibisa vaBiden nebasa ravo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vange vachitaura naBlessing Zulu vari kuOhio. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaBiden.
Mashoko ataurwa navaBiden paState of the Union Address, vari kutaura ivo nyaya yokuti America came out stronger paita COVID pandemic. Mashoko anenge echokwadi pamusana pekuti zveshuwawo America iye zvine izvi yabuda muCOVID-19 pandemic, vanhu vari kumabasa unemployment iri around 3.4%.
Zvinoreva kuti COVID yapera here chiremba?
Hazvireve kuti COVID yadarika kudarika zvokuti haichasiripo. Iripo COVID, asi chava chirwere chatava kukwanisa kurapa sekungorapa kwanoita zvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana sezvakaita sana flu kana vana tuberculosis zvatinogara tichirapa makore ese. Izvi taa kuzviona kana even maface mask aya aipfekwa pese pese aakungopfekwa munzvimbo shoma shoma dzakaita sezvipatara.
Asi tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo ka kwachinombopararira chirwere ichi.
Kuri kuitawo maplaces ari kuita a few outbreaks here and there, and I am inzvimbo dzimwe dzisina kubayiwa vanhu nhomba vakawanda, asizve harichasiri dambudziko rakanyanya kukura seratanga tiri kuona pamakore amaviri apfuura. Saka ndinoona sekuti vaBiden vari kutaura ivo kuti America came out stronger, and that is in line with what we are seeing on the ground. Dzimwe nyika tinoziva sekunana China vari kuita maoutbreak akati kurei pavabvisa zero COVID policy yavo yavanga vainayo.
Pane chingadzidzwa neZimbabwe rapa nedzimwe nyika dzepasi rino pane urongwa hwekubaya nhomba huri kuitwa muAmerica?
Tinovimba kuti pasi rese richateverawo zvatiri kuona zviri kuitika muno muAmerica. Tinoziva kuti muno muAmerica pakatsakatika vanhu vadarika 2 million nenyaya yeCOVID-19. So it's not like there was no loss of life, but America has regrouped and America is moving forward.
Asika Dr. Ranga, vemaRepublicans vanotiwoka nhomba idzi dzakawanikwa muhofisi muchina vaTrump, vaBiden vakazoitawo muchekadzafa.
Blessing, chandingataura ndechekuti ichokwadi kuti nhomba dzakawanikwa nguva yavaTrump dzimwewo dzikazopedziswa munguva yavaBiden. Asi chatinoziva ndechekuti munguva yavaTrump panga pane chaos yakati wandei. Tinofanira kupawo credit kuna vaTrump pakupusha kuti kunge kune mavaccine neperiod nenguva shoma-shoma. Asizve, it seems like hatina kukwanisa kuva effective in terms of making sure kuti mavaccine iwayo abaye vanhu vabayiwa.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vange vachitaura vari parunare vari kuNorth Carolina naBlessing Zulu weStudio 7. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi The Brandhurst Foundation rekuLondon inoti pavanhu vakabvunzwa kuti vachavhota sei musarudzo dzegore rino, mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vane rutsigiro rwevanhu vakawanda zvekuti vanogona kukwanisa kukunda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Pavanhu vakabvunzwa zvikamu makumi mashanu nematatu kubva muzana, kana kuti 53%, vakati vachavhotera vaChamisa. Vamunangagwa vakanzi vachavhoterwa nevanhu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40%. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vari kunzi nevakabvunzwa ava ndivo vasingafarirwe nevanhu zvakanyanyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro we triple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora.
Aiwa, tazviona. Uye zvinofadza. Tinonyanya kufadza ipapa ndechekuti vanhu vakaita tsvagurudzo iyi havasi vanhu vakarerekera kune rimwe bato. Vanhu vakazvimiririra vasingatarise kuti kune ZANU-PF, kune triple C, kunani. Vari kungotarisa zvavari kuona mutsvagurudzo yavo. Ende zvinhu zvakabuda muvana veZimbabwe. Ndo zviri kutenderera mese mumaruzevha nemumataundi. Vanhu havachada zvava munangagwa. Vanhu vakuda vaNelson Chamisa. Hazvisi kungoitika muZimbabwe chete. Vari kutaura kuti zviri kuitika kune dzimwe nyika dzakasiyana. Vaya vemapato akarwira rusununguko ari kutadza kupa vanhu rusununguko, ari kutadza kupa vanhu zvinoita kuti vararame pundutso yavo muupenyu. Havachadiwa nevanhu. Vanhu vakuda vanhu vatsva savaNelson Chamisa.
Saka izvi zviri kudzidzisa vana veZimbabwe kuti chii izvi? Tatarisana nesarudzo kaita.
Izvi zvinotodzidzisa vana veZimbabwe kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzinokwanisa kutohwinwa navachamisa pasina kana chii kana chii. Vanhu vanofanira kungoenda kunonyoresa kuvhota, voenda kunovhota. Vanhu vakavhota vakawanda. Bira kunoitaurwa kuya kunzi vanozobira. Zvinovanetsa kana mavhoti acho akawandisa. Saka ini ndinoona kuti vana vese veZimbabwe vanofanira kuziva zvaitwa patsvagurudzo iyoyi. Tinofanira kufambisa shoko vanhu vazive kuti ndo zviri kuonekwa nevasina kwavakarerekera. Vanhu vaone hope, vaone kuti sarudzo yavo haisi kuzoenda musango.
Sachi garo weTriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vange vari parunhare kuNorth Dakota. Asi vachipa pfungwa dzavo paongororo iyoyi, vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vati uku kungotaura mashoko asina maturo.
Haizvo zviroto izvo. Unozviziva kuti vanhu vanomuka mumachira vofunga kuti kana vaenda pasocial media ndopanobva utongi. Chinopa utongi basa rinoonekwa nemaprograms ari pachena anozikamwa kuti maprograms aya akananga kuvandudza upenyu hwavanhu. Kwete zvokuita zvimasurvey zvisina kana background yemuno muZimbabwe. Zvakaitirwa kupi zvimasurvey zvacho? Hauteli kuti even most of these opposition parties havatodi kuenda kumaelection izvozvi. Ini ndoshanda navo zuva nezuva muparamende. Anodai Mwari atibetsera mawana nzira yekuti tisaenda kumaelection. Nokuti tiri kuona tichinorakashwa pamaelection zvokudyiwa zviya zviya zvokuti nepolitics dzedu dzinobva dzapera. Saka vakaita survey kwavari nevanani ariko kamaelections mwedzi mishoma yazara yokuti tiende kumaelection. Tozotaura tose takatarisa zvimasurvey mupengo izvozvizvi ugozoona kuti vanonge vakamira papi.
Veruzhinji vangade kunzwa kuti imi munotambirana naro sei gwaro iro riri nezvariri kutaura.
Isu tinoshandira vanhu, tine donzo ravanhu, tine mabasa akanangana nevanhu. Tinoda kuudza kuti hakuna survey yechokwadi yakapusa kudaro. Aninani unoziva kuti mutungamiriri wedu wenyika baba vamunangagwa vamira nevana veZimbabwe kubva pavakapinda kuva president. Makore mashanu apfuura vaita zvinoshamisa, marodzi, makambani makuru avhura, mabasa ari kuwanikwa, chikafu chaimbonetsa vanhu chaakuwanikwa, mafuro yakanga isingawanikwi yakuwanikwa, COVID yakaparadza pasi pose. Ivo vakamanya vakamira pamwe chete navana veZimbabwe tikawana mavaccine. Tiri imwe yenyika dzisina kunyanya kuparadzwa kunyange takafirwa navadikani vedu vakawanda. Asi tikakombeya kune dzimwe nyika tinoti tiri nani seZimbabwe.
Vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunhare vari kuHarare nestudio 7. Blessing Zulu abatawo mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba, avo vati bato ravo rakanangana nekuzadzikisa zvarakaumbirwa zvekuti havasi kutarisa zviri kuburitswa nemasangano akaita seBrainhurst Foundation.
Iregai ndataure ndichiti kune vana veZimbabwe MDC ya99, MDC ya2000, MDC ya2013 ndiyo ichingori MDC yanhasi iri kutungamirwa nababa Monzora zviri pamutemo.
Ko panyaya yeongororo yaitwa iyo kana kuti survey munotiwo kudi?
Ndauti nditi kune vano veZimbabwe musateerere zvimwe zviprofita zvenhema, nekuti zviprofita zvakamboya 2018 zvikanzi tichaona mumwe munhu agara pachigaro chekutongera, asi takaona zvigaro izvo zvisina kuzogadzikwa kuti munhu agare kuti atonge. Isu sevana veMDC tiri kuenderera mberi tichimobhilaiza vanhu. Ndofunga makaona zuro ndizuro rinoiri takapedzisa kongresi yedu, vamonzera vachaapoenda a new executive. Kuratidza kuti tine structure iri intact, tine leadership kuMDC, tine mapolicies, tine maprinciples, tine maprograms.
Munenge muchiita sei kuzadzikisa zvamuri kuvimbisa vanhu izvi?
Maprograms yeyo muchaona chitanga kupinda mumamisha, tichaenda kumareserva, tine program yekupinda mareserva tichikambena. Saka zvimwe zviprofita zvekutaurwa izvo musanyanya zviteerera, zvino kudhaivheta aiende. Musateerere zvinhu zvekunze kwenyika, teererai zvevana vamunogara navo. Saka izvezvo vanotitsigira kumaruwa, vanotitsigira mumapurazi, nevari kutitsigira kumativi mana enyika, rambai muchititsigira. Tichasvikako tichikuudzai mamiriro akaita kunze, tichikuudzai kuti nyika yakufamba yakadai, tichikuudzai gwara remusangano.
VaLloyd Damba, avo vanova mutauriri wemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tomboteerera zvamunotaurawo imi vateereri muchipa pfungwa dzenyu.
Magadi vashamari veStudio 7, haiwa sinofara. Ndinoshamisika mazati uyu anonzi Nicholas Kajengoyo ari kupolitisa zvinhu zvisinei nepolitics, zveenvironmental change. Environmental changes hazvinei kana nepolitics. Then ari kungoti hey, vamunangagwa vazoita gwara, vamunangagwa vazoita gwara. Ripiko gwara ratisingaponi? Tinoonekwa naipo.
Studio 7 apo, murisei makorokoto nemakore 20 muchioparata. Zvanga zvakaoma kuti unzi kuitira Studio 7 shuwai tosvika pakitozochehwa kuti chaiya nemusoro, asi nekuda kwekushingirira zvinhu zvakangonaka. Potaiwo muchiverengawo zvatinokandawo, ndanzwa nekufowada. Ndakazamawo kutomboisawo mazita akataurwa echirongwa, asi ndafunga achatosvika pakudarika nguva yacho. Tisati zvaverengwa, regai ndimbodzokorora futi. Ndaifungidzira kuti pamusi wemugovera kuti nhau dzamatunhu kana kuti nhau dzeminwisha, chemusi wesvondo, hurukuro nemadzimai kana kuti zvichemo zvemadzimai. Kungokanda avo, asi ii kuverengwa kwacho kuri kunetsa. Unonzwa mumwe unoya zuro chaiitoverengwa, asi iwe une mazuro aisati yambobata.
Makadii paStudio 7, makadii zvenyu. Hai, ndofara, ndiri muno South Africa, ndiri muno South Africa. Hai, ndoda kutaura pamusoro pevamwe vanhu. Unodonzwa kuti njere dzemunhu uyo, unodoona kuti nyika ina kana kwaingamboenda. Munhu unopopota kuti kwai madhiragi ndee ZANU PF. Anondikudza kuti kuSouth Africa ZANU PF iriko here? Anondikudza kuti madrugs atanga here kunetsa muZimbabwe? Kuti muZimbabwe atozonyanya kukurumbira iko zvino izvi? No, vanhu ngative nenjere dzakakwana. Ndoda kutenda zvangu umwe ataura kuti ngatisiyanei nekuti hei ZANU PF yakaodini. Ngati isu ngatirongei zvedu, kana tichironga zvedu zvekuti nyika ibudirire, tione kuti ndechipi chakanaka. Because zvose zvezanu makazviona kudhara, kumuchagotaura zvezanu kudini? Rongai zvinhu zvinoita. Varume, hatigadzirei ichi nechichi, ngatifambeiso. Apa zvavada isu ngatifambeiso, kwete kukura tichitukana nezvinhu zvina kana basa, zvinhu zvina kana musoro. Vamwe vana vana kana pfungwa, vana kana pfungwa. Vamwe vanhu ungapopota kuti kwai hei madrugs ndee ZANU PF. Shaiwa pfungwa.
Madekwana akanaka zvekare pano paStudio 7, vashamarari vedu vese. Ndinokuti maswera makadini. Aiwa, tinokumbirawo kuhurumende yeZimbabwe nekuti tikati ZANU PF tinganyepa. Vazhinji vacho vatova kutriple C, tinozviziva. Asi kuti kurongori kubhatabhata kwavanoita, tinokumbirawo kuti hurumende yeZimbabwe budisaiwo vasikala avo, zvaapruvhiwa pachena kuti vasikala munhu wakangotsvakirwa mhosva. Iye zvino vane umbowo vari kuuya noumbowo hwakasiyana. Paakunzi umwe watadza kuuya, sungaika munhu wacho bhikozi akanyepera bunhu iko zvino. Mwedzi mingani vasikala vasingaoni mhuri yavo, vachirwara vari mumwoyo imomo munhu asina mundau. Nyarai vamwe vanhu, please, ramuchapikai guru kudenga uku. Tinokutaurirai, farai zvenyu. Nevamunosiyira vana muchiti muri kuba zvamunoba, muchiti munochengetera vana venyu, muri kuvachengetera rufu, mari ichadzoka kusteti. Ndapedza zvangu, ndichiko panopatembisa.
Idzo ipfungwa dzenyu vateereri. Dzabva dzatisvitsa kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.